Zviri mugwaro redu mu I think munotendera kuti kubva zvipa tanga chirongwa che biometric voter registration gore rakapera. Pane mareports mamwe atakambobudisa tichitaura kuti pane nyaya yema serial number large collector nevatungamiriri vezano PF kumamisha uku. Saka izvinezvi muripoti dzatabudisa idzi muriku chirongwa chocho chiri kukondinya futi kuti tiri kuona kuti kunyanya madzisabhuku neutungamiriri wezano PF kumawards uku vari kuramba vachienderera mberi nechirongwa ichocho mune dzimwe nzvimbo vari kutyisidzira vanhu vachiti kana mukasatipa maserial number emavoter registration slip masoja achakurovai zvakaitisisa kana kuti mukarega kutipa maserial numbers aya tichakunyimai chikafu. Tiri kuona kuti kutyisidzirwa uku hakuzi kutyisidzirwa kunongori kwakawanda munzvimbo imwe chete but zviri kuitika zvakanyanya munzvimbo kunyanya kumarch east kunyanya kumarch central nekumarch west.
Imini semusangano wakazvimirira zvii zvamuri kuita kuti zvinhu zvivewo zvinoitwa zviri nani?
Inonzi situation room inoshanda siku nesikati iripo kutambira kana kugashira nyaya dzekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu dzinenge dzichiitika mumamisha umo. Saka isusi chekutanga dano hwani rekutanga ratinoita ratakaita raticharamba tichiita nderekuti tinotanga tafonera avo vari kukonzeresa zvinhu zvakaita seizvozvo semadzisabhuku seutungamiriri wezano PF hwandataura huya tovatsananguroira kuti zvavari kuita izvazvii pamutemo. Munotondera kuti nyaya iyi payakatsviriridza zvakanyanya zvakunyanya Zimbabwe Electoral Commission yakabudisa statement ichitaura ichiti kana mukaona munhu ari kuita basa iri muripoterei kumapurisa ari padhuze nemi. Saka isu chatinotanga taita chekutanga kutanga tafonera munhu wacho anenge achizviita tomuudza kuti zvaari kuita zvisi pamutemo then totora matanho toti vanhu vanenge vasangana nedambudziko iri tovabatsira kuti vakwanise kunge vachiripota nyaya yavo kumapurisa. Chechipiri chatinoita bumbiro dedu remutemo idzva rine machapter 12 commissions maindependent commissions anosanganisira Zimbabwe Human Rights Commission anosanganisira ZEC anosanganisira National Peace and Reconciliation Commission nemamwe nezvine National Peace and Reconciliation Commission.
Zvekumbunyikidzwa izvi nekushungurudzwa kwevanhu zvakanyanya kumanikaland pane chikonzero here chamungape kuti sei zviri kunyanya kuwandira ikokoko kune dzimwe nzvimbo?
Chikonzero chandinga hapana hapo chikonzero chandinogona because zvinhu zvachoni kumbunyikidzwa kwekodzero mukatarisa mamwe magwaro edu kumashure uku aimbotoratidza kutoti marsh east mashonaland east ndo yanga yakamboto iri pamusoro yombochinja yobva yamboti mashonaland central yombochinja yobva yati mashonaland west. Asi zvatangoona ndezvekuti zvinhu izvi zvekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu takatarisa chirongwa chebiometric voter registration zviri kunyanyira kumashonaland west mashonaland east mashonaland central nekumanikaland maprovinsi iwayo ari mana ndokwatiri kuona kwazviri kunyanya.